Vanhu varipo vanosanganisira Lawless Madzimure vanomirira kambuzi mabudare reparamende, koya vaElfas mukoni weshuro vanoona nezvinoitika kunze kwenyika muMDC uye vari nhengo yeparamende, kwozoti zvakare vatapiwa Mashakada vanova mutevedzeri wemunyori mukuru muMDC. Kuchitiwo kwezanu PF kune nhengo dzakati wandei dzinosanganisira vaAmazon Munangagwa pamwe navasimba rashandenge nevanoona nezvekuburitsa kwemashoko vasikanyiso Ntofu. Kuchitiwo kumasangano anoshanda akazvimirira ogawo kune nhengo dzakamirira Crisis Coalition, veko Combined Rural Residents Association, nevanomirirawo sangano rinoona nezvekufambiswa kwesarudzo rezesni nerevadzidzi rezinaso.
Asi semaonero ako, pane chingabuda here nhasi panhaurirano idzi?
Semaonero angu, ndinoona kuti nhaurirano idzi dzingangotora nguva nenyaya yekuti iyo pane zvakawanda zvinoda kutinge zvichibvumiranwa. Tikatarisa nyaya yebumbiro remutemo iro rinonzi rabvumiranwa kuti bumbiro remutemo idzva ringe ravaipo mukati nemwedzi ingaita 10 kana kuti 18 months inofanira kunge yavapo. Kwozotiwo zvakare imwe nyaya iri kunzi iri kutaurwawo nezvayo ichaita kunge inoona sekuti ingaite kuti nhaurirano idzi dzitore nguva. Zvakare inyaya yekuti MDC yekwamutambara vanonzi vanoda kuti nevatevedzeri vaprime minister vatatu, vaviri vachibva kuMDC yavatsvangirai uye mumwe chete achibva kuMDC yavamutambara. Imwe nyayawo zvakare inyaya yekuti ndiani achange ari sachigaro wecabinet. Saka zvinonziwo vatsvangirai vari kudawo kuti vange varivo munhu anotungamirira cabinet iyo, kana kuti anongati chairman. Vachange vachicheya cabinet iyoyi uko vamugabe vanofanira kuramba vari pamatomo.
Pane zvauri kunzwa, vamugabe vari kubvuma here kudududza panyaya iyoyi?
Pane zvatiri kunzwa nevari pedyo nenharurano idzi, zvinonzi vamugabe vari kuti ivo hazvigoni kuti vatsvangirai vawane masimba kuti ivo ndovanofanira kuramba vari panyanga.